This is the way I Yivarumana vati nukandisa Yivanakasanga mutu etiki Ichisika nichichandi tambuza This is the way I